Mangwanani akanaka vateereri, tinosangana zvakare mangwanani anhasi uri musi wechi Gunyana 2022. Makateerera kustudio 7 mwepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ndichiti hezvino zviri muchirongwa chanhasi.
Izvi kutadza kuti magwaro avakabuditsa zvinhu zvavanyanyotsokuongorora vachigara pasi, and maevents ese anoitika kuZimbabwe zvinoita senge vanozvigarisa pasi vachizvi penengura vachizopa mutongo sezvavakaita nezuro.
America inotemera zvirango pamutevedzeri wemukuru wemapurisa, Assistant Commissioner Stephen Mutamba.
Sangano reWorld Food Program richabatsira nechirongwa chavo chekupa chikafu, asi rinenge richibatsira hurumende yeZimbabwe kubatsiridza paFood Deficit Mitigation Program.
Sangano reWorld Food Program rinoti richabatsira hurumende kuti ibatsire nechikafu vanhu vanoita mamirioni matatu nezviuru mazana masere. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. America inoti yatemera zvirango pamutevedzeri wemukuru wemapurisa, Assistant Commissioner Stephen Mutamba, ichivapomera mhosva yekutadzisa utongi hwejekerere. Bazi rehurumende yeAmerica reUnited States Department of the Treasury's Office of Foreign Assets Control rinoti kwemakore maviri vaMutamba vakaita zvinhu zvinokonzera kukodzera kwemapato anopikisa asingadi zviri kuitwa nebato riri kutonga reZANU-PF. America yabvisavo vanhu gumi nemumwe kubva pazvirango zvayakatemerwa. Vanhu ava vanoti vaKenneth Manyonda, Simon Kayamoyo, Perence Shiri, Absalom Sikosana, Joel Bigi Matiza, Paradzai Zimondi, Morris Sakubuya, Edwin Muguti, Amai Selina Pote, Amai Olivia Nyembezi Muchena naAmai Tendai Savanu. Kweta rinorira kodzero dzevanhu, vaKenneth Masie vanoti vanhu vabviswa pazvirango ava vanosanganisa vakashaya neavo vanoonekwa kuti havachazviringi utongi hwejekerere.
Chandakabata ndechekuti State Department iri kuongorora zviri kuitika kuZimbabwe, kunyanyanyanya zvinhu zvinoenderana nekodzero dzevanhu nekubatwa kuri kuitwa vanhu nehurumende. Uyezve zviri kutadza kuti pamagwaro avakabuditsa zvinhu zvavanyanyotsokuongorora vachigara pasi, and maevents ese anoitika kuZimbabwe zvinoita senge vanozvigarisa pasi vachizvi penengura vachizopa mutongo sezvavakaita nezuro.
Gwaro iri rinotiwo vanhu vanosvika gumi noumwe chete vakabviswa pazvirango zvavakatemerwa. Munoona sokuti izvi zvinoenderana netarisiro yanga iripo here? Zvinoreva kuti vanhu ava vava vanhu kwavo here kana kuti zvinhu zvavanani muZimbabwe? Chii chamungati chikonzero chakaita kuti State Department ibvise vanhu ava pazvirango?
Pane zvinhu zviri zvinogona zvakakonzeresa kuti vanhu ava vabviswe pazvirango. Zvinova kuva kufa nekuti kuda vanhu havachisiri yavanoti threat to yavari kuti democracy nemainstitutions. Vakawanda tinoziva kuti pa-2017 vakawanda vacho vakatiza vakasiyana nezvehurumende. Toziva kuti zvekare kubva pa-2017 kubva kusvika iko zvino toziva kuti pane vamwe vakatisiya vakazofa. Saka ndoona sekuti izvi ndo zvinhu zvavanoongororawo pakuona kuti zvinoita here, kuti zvinokodzera here kuti vanhu ivavo varambe varipo pazvirango.
Pakabviswa vanhu gumi noumwe chete pazvirango, America yakabva yaisawo umwe futi pazvirango wavanoti kwai ndi Stephen Mutamba Zimbabwe Republic Police kwangati deputy commissioner we zvokufambiswa kwezvinhu. Pane chamunoziva here pamusoro pava Mutamba, chii chakonzera kuti vaiswe pazvirango?
Ya, tinoti va Stephen Mutamba ndovari instrumental tichitasa kuZimbabwe panyaya yekumbunyikidza vanhu vane da kuita konzero yavo yekudemonstrator. Uyezve pama mamanza apfuura nemakore zvekare apfuura, tinoona kuti iyo mapurisa kana kuti ZRP yawedzera kana kuti pachirungu kuescalator kubata zvisizvo vanhu vanenge vachida kuratidzirawo kana kuti vanenge vachishandisawo maconstitutional rights avo. Ende tichiitasawo zvekare zviri kuitika iko zvino, tinoona kuti vanhu vakawanda sevajobscala vakangosungwa nemapurisa zvisina tsarukano. Tinoona kuti vanhu vakawanda vari kungosungwa zvisina tsarukano, iyezve vamwe vacho vachirohwa zvekare, vachitochwa vari muusungwa. Saka izvi nezvimwewo zvinosanganisirawo corruption nekuandamaina mademocratic processes zvinogona zviri izvo zvakavaisa kuti varangwe vapuwe masanctions.
Vamasiye, kutemera vanhu zvirango uku kunoshanda here?
Kutemera vanhu zvirango kune yatingati pachirungu zvine zviri debatable, but zvinoenderanawo nekuti iyo hurumende yeAmerica inoona senge zvinoshanda here. Zvirango zvagara zviripo kubva pasi rese kana kuti kubva long time ago, zvichiiswa nenyika dzinenge zvichiona kuti ava vanhu ava havafanirwi kuva vachienjoya anganzi marights kune dzimwe nyika kana marights okufamba kuvachiuya kune dzimwe nyika, ivo vachityora kodzero dzevanhu vanofanirwa vachiprotekta. Saka zvinogona zvichishanda, and tinoona kuti zvinoshanda nokuti hurumende inenge inorwadziwa nazvo, saka zvinenge zvinoshanda.
Avo vange vari gweta rinowira kodzero dzevanhu vaKenneth Masiye vari parunhare kuTexas neStudio 7. Sangano rinobatsira nechikafu munyika zhinji pasi pose reWorld Food Program rinoti richabatsira hurumende yeZimbabwe kuti ibatsire nechikafu vanhu vanogara mumaruwa muZimbabwe vanoita mamirioni matatu nezviuru mazana masere. Mutauriri World Food Program vatatenda Macheka vanoti sangano reWorld Food Program handiro rinosarudza vanhu, vachiti kunyangwe mamwe masangano anoshanda neWorld Food Program madzishe nemasabhuku handivo vanosarudza vanhu vanopiwa rubatsiro. Tabata vaMacheka kuti vatiudze pamusoro penyaya iyi.
Hurumende yeZimbabwe yakaparura chirongwa cheFood Deficit Mitigation Program chichabatsira vanhu vanokwanisa kusvika 3.8 million vanogara kumaruwa muZimbabwe. Sangano reWorld Food Program richabatsira nechirongwa chavo chekupa chikafu, asi rinenge richibatsira hurumende yeZimbabwe kubatsiridza paFood Deficit Mitigation Program. Sangano reWFP rinoshanda nehurumende tichibatsirana.
Vanhu vangani vamunoda kubatsira?
Sangano reWorld Food Program richatanga kubatsira vanhu vekumaruwa richivapa zvekudya, ende zvakadaro tinotarisira kuti nzara painenge yorura zvikuru kubva muna January kusvika muna March mugore ra2023 WFP inenge yakubatsira vanhu vanokwanisa kusvika 700,000.
VaMacheka, munosarudza vanhu ava sei?
Sangano reWFP harisiro rinosarudza vanhu kana kuti mapartners anoshanda neWFP asiwo anosarudza vanhu kana kuti madzishi kana kuti masabhuku avasiwo vanosarudza vanhu. Zvinoitika pakutsvakwa kwevanhu vanenge vasina chekudya, vanhu vanotsvakana pachavo sekuzivana kwavo nemagariro avo. Vanhu vavakidzani ndo vanoti pamwe kwachimuti kana kuti kwavachiuswa vanodya kamwe chete pazuva kana kuti kune murwere kana kuti kune nherera kana kuti pavakarima gore rakapera munda wavo wakanyura kana kuti munda wavo wakatsva sevavakidzani vanobva vati ah saka tangai kupa kwachimuti kana kuti kwachiuswa ndoo kusarudzana kunoita vanhu kutsvakurudza uku kana kuti kutsvakana uku kana kuti kunyoneswa uku kunoitwa pajekerere munhu wese wemunharaunda aripo hazviitwi usiku kana kuti zvinoitwa muchivande kana kuti kudii zvinoitwa munhu wese aripo munozoona kuti vanhu ivavo mukavabvunza vanogona kubvunza kuti ah vamutema takavasarudza nechikonzero chekuti munda wavo wakatsva isu kana vanhu vachisarudzana tinokurudzira kuti vanhu vashandise atinoti mafood security indicators kana kuti munongedzo wenzara kudarika atinoti mademographic indicators ndoyekuti dzimwe nguva pamba apo pane nherera kana kuti pamba apo pane vabvazee vakwegura kana kuti pamba apo pane chirikadzi but muchatarisa muona kuti pamwe chirikadzi iyoyo inogona kunge ichitowana kudarika vamwe vanhu vanogara ipapo saka munongedzo wenzara ndo panobuda zvinhu zvekuti vanhu vepamusha apo vanodya kamwe chete pazuva vanhu vepamusha apo da zvichida vanokwata kana kuti vanhu vepamusha apo vanoenda kumaricho zvakanyanya ndo munongedzo wenzara watinenge tichitarisa iwowo saka WFP haisarudzi vanhu kunyange nemapartners ayo havasi vanosarudza vanhu asi vanhu pachezvavo vachiziva sekugarisana kwavo nekuvakidzana kwavo ndo vanosarudzana kuti anowana chikafu ndeupi
vemumadhorobha munovafungawo here murubatsiro urwu
tichitarisa mwedzi yapfuura iyoo zvinoratidza kuti zvinhu zvakaita seinflation nemitengo zvanga zvikuratidza kuti zviri kuwanda kana kuti zviri kuvhiringidza vanhu vanogara mumadhorobha sezvo vanhu vanogara mudhorobha vasina minda havana kwavanowana chikafu kana kuti vamwe vazhinji vacho havana mapindu makuru ekuti vanogona kuti ah nhasi tinonotanha muboora kana kuti tinotanha derere sezvinoitwa kumaruwa kana kuti takakohwa mungarani medu kuda mune bhinzi ndumba kana kuti chibage tichitarisana nezvanga zvichiitika kune dzimwe nyika dzakaita sedzavana Ukraine zvakamboita mazuva apfuurayo kuti mitengo yezvinhu ikwiri asi iko zvino hatisi kungoona mapurizi ezvinhu ari kunya mitengo yezvinhu iri kunyanyisa kukwira asi mazuva apfuurapo zvinoratidza kuti zvinhu zvanga zvichiratidza kuti zvanga zviri kuita sekuti zviri kunetsa mari dzacho dzanga dziri kunetsa kubatika asi zvichakadaro tichitarisa kuoma kwakaita kugara kwemumadhorobha sangano reWorld Food Program harichina mari kana kuti zvibatiso zvakakwana zvekubatsira varombo vari mumaguta chirongwa cheWorld Food Program cheurban cash based assistance icho chaisimbobetsera vanhu vaisvika 360,000 gore rapera mwaka uno kana kuti gwendi guno kana kuti patiriko zvino chakwanisa kungobatsira vanhu vanosvika 20,000 pamwedzi chete
avo vange vari mutauriri wesangano reWorld Food Program vatatenda Macheka vari parunhare muHarare neStudio 7. Kwarongwa mutambo wenhabvu svondo rinouya pakati pezvizvarwa zveZimbabwe nezveBotswana zvinogara mumatunhu eAmerica anoti Washington DC, Maryland neVirginia. Mutambo wenhabvu uyu uchange uri umwe wezviitiko pakupemberera zuva rakawana Botswana kuzvitonga kuzere kana kuti Independence Day. Evans Zininga weStudio 7 abata kapteni wechikwata cheZimbabwe vaBrian Musekiwa kuti tinzwe zvizhinji.
Hama dzedu dzekuBotswana dzine independence muswa 24 September. Saka vakaona zvakakodzera kuti vatsvage shamwari dzedu shamwari dzavo dzakaita kunge isu vanhu kuZimbabwe kuti tivabatsire mukupemberera independence yavo. Saka murairidzi we Botswana akandifonera akati auda kuti koka kumabiko tichambe navo bora musi wa 24 September tichirangarira independence kuzvitonga kwavo. Saka takafara chaizvo kuti vatirangarira out of mamwe macountries kuti tichambe navo bora. Saka bora riri kutambwa na 11 o'clock dzemangwanani for 2 hours. Then after that picnic where did I celebrate independence yao. Saka kwedu isusu kuZimbabwe tiri kutarisira squad yakati simbei kune vakomana vazhinji vari muno vakaretire hava pabhora pati vaimbotamba kudhara right now varongomhanya vachitsvaga fitness yavo kuti vakwanise kunge vachikwanisa kuhandla 90 minutes dzebhora musi wa 24.
Ndingadawo kutarisa kuti sezvizvarwa zveZimbabwe kure nekumusha kwatiri kuno kutsvarudzwawo nenyika inenge Botswana kuti ushamwari hwedu pakutamba kwedu matambiro amuri kuronga mutambo wenhabvuyu hunotaridza ukama hwakadini pakati pekugarisana kwenyuwo nevenyika iyoyi muno matiri mumasango.
Ya, kunotaridza kuti takabatana because Botswana, mukada kuongorora Botswana is one of our neighbors. And takagara tichingodyidzana kubva kudhara not only zvebhora nezvimwe trading even zvechikoro zvechii. Saka ushamwari uyu takangohuextenda nekuno kwatiri kuno kumakungwa kuti ungorabwa wakadaro. Saka Botswana takagara tichingotambawo nayo mumaleague matches ekuno kubva kudhara. Pari kuzosarudzwa kuti tichinge tiriwo vanhu vachadi vachatamba navo musi weindependence zvinhu zvakakosha chaizvo ende tinofara nazvo kuti tirisivatirangarira pane mamwe macountries angachikwanisa kunge aripo besides Zimbabwe. Saka tinofara zvikuru nekuchirangarira kwavaita and tichadi tichangoendawo tinotamba navo kuti urongwa hwavo hufambire mberi.
Ndotarisawo kuti takavonawo pakaitwa zvamaheroes day celebration kuZimbabwe uko madefense forces vakakokawo Botswana zvakare kuZimbabwe masondo aperayo mutungamiri weBotswana vanga vari kuZimbabwe vachivhura Harare Agricultural Show. Zviri kuramba zvichitaridza here kuti ukama uhu hune kwahuri kuenda?
Yes, ukama uhu hune kwahuri kuenda semaonero amuri kuona zviri kuitika pakuti tavanhu vekuti takuda kuchipromotana mukuzvitonga kwedu as SADC countries kuti tikwanise kudi kubudirira kunzwisisana kutamba tese kuita zvese tese sevanhu vamwe chete vari muregion imwe chete. Saka zvinhu zvakakosha kuti tirambe tichidaro kuitira kuti tive nedevelopment kuvanhu and also zvinoda kuti tiratidze vechidiki vari kukura kuti ndo zvatinofanira kunge tichiita. Saka tiri kuratidza vechidiki gwara ravanofanira kutora
mumwe wevarongi vemutambo wenhabvu vari zvekapteni wechikwata cheZimbabwe vaBrian Msekiwa vari parunhare kuMaryland neStudio 7. Tombotarisa zviri mumapepa nawo anhasi. Gurukota rezvedzidzo yepamusoro vaAmon Muruvira vanoti kukwidzwa kwakaita mari yedzidzo paUniversity of Zimbabwe kwakanaka sezvo zvikoro zvepamusoro munyika zvichibhadharisa mari yakanyanya kudzika zvichienzaniswa nedzimwe nyika munharaunda yatigere. NewZimbabwe.com rinoti bato rinopikisa reMDC inotungamirirwa navaDouglas Monzora nezuro rakadzinga zvakare kanzura weWard 3 vatinashe Kambarami. Gurukota rezvematunhu vaJulai Moyo vakanyorera munyori weguta reBulawayo vachivazivisa kuti vaKambarami havasisiri nhengo yekanzuru. Yave nguva yenyu vateereri yokuzvitaurira mega zvamunofunga.
Murisei vashamarari veStudio 7 apo chinamidza youth yezana apo nevakuru pavazan pf apo pinde ndinokurukudza munangagwa nekusarudzwa nemavo veterans kuti vachanga vachimirira pasarudzo dze next year avo vedrama vavaregere veite drama ravo kuti kutanga iri kuende kuunited nation inonga itozvionaka united nation kuti varyiwa vadyiwa saka hapana zvainge ita united nation inonga itozviona kuti mwadyiwa
makadiwa mushomari akabata tsamba yangu makadii zvenyu ndoitwa evidence shure ndiri pacape town apa vanhu vakaita sana rejisishamava vasiwo kudana pamainterviews vanorasika tanza muchimubvunza mubvunzo wezvavatore nhau shandoji wakunda nasisile chimbiri zinovati chobwana vachiziva sevo vanotiza chokwadi so vanhu vakaita sevava sometimes vainoti hamuna divi ramakarekera sehavasi kudana vose nana mugwada but ha mugwadi naneki one day zvakamuka zvakachinja vafumai vakatiza mika ndinoona vanhu vanokuchema navo zvikurusa vanorasika mukutaura zvakanyanyisa misodzi yevana vasimba vari pavanhu vaviri vavo rumi yakashungurudza
makadi makadi vashamarari pastudio 7 apo endine Vincent ndiri pajobeka ndoda kutaurawo musoro pamunangagwa ngavarege kuda kuchinja mashoko vachiti vakokwa ivo vasina ndivo vakumbira kuenda ikoko vakarambirwa saka hakuna kwada kuchinja mashoko vada kunyepera vanhu kuti vanhu vati vakokwa uye vakudyidzana nebritain but ivo ngavarege kuda kunyepa ngavarege kuda kufadza vanhu ngavarege kuda kunyepera vanhu nenhema dzisiridzo
makadi makadi vateereri vestudio vana mukoma rwande vanotiitira basa ini ndinotenda noitwa danta ndinoda kuti vamugwadi vataurewo zvinhu zvavanenge vachiziva zvechokwadi ngavasatinyepera kana vachiziva munhu ainzi vamutodi toda kuti vatiudze kuti nhasi mutodi aripi nematauriro aiita ichitaurira vanhu zvakashata hurumende inodzvanyirira vavasiye vanogona kutonga vatonge zvido zvevanhu ndozvinodiwa hatidi zvekubata vanhu kaki musabata vanhu rafu siyai vanogona kutungamirira nyika vatonge mukatarisa dzimwe nyika dzekunze dzese for example south africa malawi dzakachinja namapurezidendi anosvika ku5-6-7 asi munomu vanhu 2 chete how many years zvimwe zvachaimbosiyaiwo vamwe vamboitawo tinyarewo veduwe ndatenda hangu
maswera sei maswera sei pastudio 7 apo maswera sei ndine nyaya yadiki zvangu yemavo vhetireni nemasabhuku namadzishe masabhuku kutamba nenguvoko masabhuku muri kutamba nenguva zvenyu hamumbohori zvinokiindisa ikure hakuna munongonyengerwa kuti mumanikidze vanhu tese tinongofa nezhara chete kana chizano pf ichechi kana muchitochisapota muchiti takatowina munonyepeni ndimi munonyeperana mavo vhetireni hakuna kana vamwe chete unechikoro hakuna kana tse kubva kumashure kwese kunhu vasinomakuroti munangagwa ngavarambo uchitonga makamboryawo here chamunangagwa
idzo dzange dziri pfungwa dzevamwe vateereri dzisinei nestudio 7 isu hatina kwatakarerekera tumirai mazwi enyu pawhatsapp nhamba dzinoti 001-202-465-0318 muchitiudza zvamunofunga pane zviri kuitika muchikamu chino tinotarisa zviri kuitika muamerica nhasi chishanu mutungamiri weamerica vajoe biden vanotarisirwa kuita musangano nemutungamiri wesouth africa vacyril ramaphosa vatungamiri vaviri ava avo vachaitira musangano wavo kuwhite house vanotarisirwa kusimbisa kushanda pamwe chete kwenyika dzavo munyaya dzezvemamiriro ekunze zveutano kutengeserana nezvimwe vanoongorora zvematongero enyika va Ben Moyo vanoti America inoda kuti South Africa imiri nayo panyaya yeRussia vachiti havaoni sekuti nyaya yeZimbabwe ingatadza kutaurwawo zvikuru sei sezvo South Africa yakaendesa nyaya yeZimbabwe kusangano reSADC ukuwo America ichitemera zvirango pane umwe mukuru wemapurisa muZimbabwe.
Musangano wa Ramaphosa na President Biden musangano uno une zvinhu zvakawanda zvavanofanira kutaura sevatungamiri. I think pane nyaya ye trade ne investment that dzavanofanira kuti vaonesane nazvo, because America ine interest zvakanyanyisisa neAfrica pairi kuda kuti ishandirane nenyika dzekuAfrica kuitira kuti vanhu vakaita savana China navana Russia vasawane mukano wekuti vave dominant muAfrica. Saka South Africa is, I think, the economic power yemuAfrica is iri strategically positioned for America kuti vawirirane vanzwisisane. Ukatarisisa meeting iri kuitiwa ku White House ndeyekutanga since 2013 kuti president weSouth Africa apinde muWhite House vagarisane pasi vataudzana. Then obviously kune nyaya yeRussia kuti zvinhu zvakamira sei kuti South Africa iyo iri pai panyaya idzodzo kuti vanogona here kuwana nzira yekuti vangashandisa.
Iyo America inotarisirei kubva kuSouth Africa pamusoro pezviri kuitika muAfrica? Mataura muchiti chimwe chinhu chikuru chiri kubva panyaya dzekunana Russia, ukama hweSouth Africa neRussia, panyaya dzeukama hweSouth Africa nemamwe nedzimwe nyika dzomuAfrica, chii chingada vaBiden kuti vaRamaphosa vaite?
Obviously South Africa see economic power mu Africa inofanira kunge ichibatsira panyaya dzematongerwo enyika mune dzimwe nyika dzirimo muAfrica vachi encourage democracy, because America iyo chinhu chakaposha kwairi kupusha nyaya yedemocracy munyika dzese, whereas vana China navana Russia vari kupushawo yavo yecommunism. Saka communism yatiri kuona kuRussia nekuChina yakasangana nedictatorship, because vanhu vacho maleaders acho ada kuita maleaders for life. KuChina uku Xi Jinping ada kuita leader for life, kuRussia totoziva kuti Putin ndiye leader for life. Saka America irikutraya kuti encourage macountries akawanda kuti ajoin side of democracy, because he is back to nyaya yeCold War between communism and capitalism ne democracy kuti chii chinonyatsoshandira vanhu munyika mavo. Saka those ideologies dziri kutoclash right now nezvatiri kuona kuAfrica uku. Saka macountries akaita saChina naRussia naivo vari busy kutry kuinfluenza kuti nyika dzekuAfrica dzisaiti rane navo neideology yavo nematongero avanoita nyika dzavo. So South Africa is a democracy, and therefore I think it's important kuti America iratidze support yayo kuti South Africa irambe iri democracy.
Munoona sekuti nyaya yeZimbabwe ine nzvimbo here muhurukuredzi?
Yeah, definitely, because the Zimbabwe yakabatana neSouth Africa. So instability inogona kuitika kuZimbabwe inoaffecta zvinoitika kuSouth Africa. Like tiri kuona instability iriko kuMozambique nemarebels aya materorists ari kutaa kurwisa hurumende ikoko.
Ndiri muWashington DC, ndini Tanonoka Wande ndichiti moswera zvakanaka.